Nyanzvi dzinoshanda neUniversity of Zimbabwe pamwe neUniversity of California, San Francisco yekuAmerica dzinoti vanhukadzi vakawanda vaifanirwa kunge vachishandisa mishonga yekunwa kana kuzora senzira yekudzivirira HIV havana kutevedza zvaidiwa neongororo iyi, izvo zvakapa kuti ongororo iyi isabudirire. Ongororo iyi inonzi Vaginal and Oral Interventions to Control the Epidemic, kana kuti VOICE, yakatanga muna 2009 ikapera muna 2012 uye yakaongorora madzimai zviuru zvishanu nemakumi maviri nepfumbamwe muZimbabwe, South Africa nemuUganda. Vachibudisa zvakabuda muongororo iyi, chipangamazano munyaya dzeutano uye vari mukuru veongororo iyi Dr. Nyaradzo Mugodhi vanoti madzimai mazana matatu ane gumi nevanomwe vakabatwa neHIV paiitwa ongororo yekudzivirira madzimai kuti asabatwe neutachiona. Asi Dr. Mugodhi vanoti zviri kuratidza kuti mishonga iyi haina kushanda nekuti madzimai anga ari pachirongwa iyi anga asinganwe mishonga iyi sezvinodiwa.
So all our results were not statistically significant. So that all our products did not work to prevent HIV in this population. They didn't work in summary because women were not using the study product. So they didn't work, women were not using the study product. Remember, we took blood, we took hair, we took vaginal samples to see was there any drug. And out of those samples, there was no drug. There was drug in only less than 30%, so the women were not using the study product. Remember, we said it worked in Caprisa, it worked in IPREX, it worked in the Botswana study because they were using the product. In VOICE, the women were not using the product. So that's the take-home message.
Dr. Mugodhi vanoti vanofunga kudaro nekuti dzimwe ongororo dzakaitwa nemishonga iyi dzakashanda nekuti vanga vari pachirongwa ichi vaimwa mishonga iyi vachitevedza zvakatarwa. Dr. Mugodhi vanoti pamadzimai anga ari pachirongwa ichi vazhinji vavo vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vainge vasingamwe kana kuzora mishonga iyi panhengo dzavo dzakawanda dzemuviri sezvaidiwa nechirongwa ichi.
And 60% of these women were put onto the tablet. 40%, which is 2,000 women, were using the gel. So one group, a fifth, 20% were using Truvada tablet. Another 20% were using tenofovir tablet. Another 20% were 1,000 had a placebo. We used the placebo so that we compare.
Dr. Mugodhi nevamwe vavo vanoti havasi kufara nezvakabuda nekuti chinangwa chavo changa chiri chekutsvaga nzira dzekuti vanhukadzi vazvidzivirire kuHIV. Asi vanoti vanofara nezvakaitwa nemadzimai emuZimbabwe ayo akashandisa mushonga uyu nemazvo. Dr. Mugodhi vanoti pamadzimai mazana matatu nemakumi matatu, madzimai manomwe chete ndiwo akabatwa neutachiona. Dr. Mugodhi vanoti vanofara zvikuru nezvakaitwa nemadzimai emuZimbabwe muchirongwa ichi. Vanotiwo kunyangwe hazvo makondomu aripo hazvisi nyore kuti madzimai amanikidze varume vavo kuti vayashandise.
Women are hardest hit by this pandemic, and we know that almost 60% of adults who are living with HIV are women. Globally, HIV is the leading cause of death for women of reproductive age. That's globally. And young women are especially at risk. You find that young women are up to five times, their risk is up to five times more than their male counterparts. So you find that a young woman who's aged between 15 and 24, if you compare it to a young man aged 15 and 24, the young woman is five times at a greater risk than the men. Why is it so? Because one of the female anatomy, and also because of the socio-demographic and socio-political issues that were in our society.
Ongororo ii inoratidzawo kuti vasikana vasina kuroorwa vari kubatwa neHIV zvakanyanya, izvo vati zvakakosha kuti vaongorori vawane imwe nzira kunze kwemakondomu inogona kudzivirira chirwere ichi. Ongororo iyi inoratidzawo kuti kana munhu asingarware hazvisi nyore kuti amwe mapiritsi senzira yekudzivirira HIV. Kunyange hazvo chirongwa ichi chakatadza kubudirira, vana chipangamazano vanoti havasi kuneta. Pari zvino, University of Zimbabwe neUniversity of California, San Francisco, dzave kutotanga chimwe chirongwa chekushandisa ringi rine mushonga rinopfekwa mukati menhengo dzemadzimai, vaginal ring, apo vanenge vachiita zvepabonde. Chirongwa ichi chakatanga gore rapera munanyamavhuvhu uye chichabata madzimai zvihuru zvitatu nemazana manomwe munyika dzinoti Uganda, Zimbabwe neSouth Africa. Zvichabuda muongororo iyi iyo ine madzimai emuZimbabwe mazana mana nemakumi mashanu zvichaburitswa muna 2015. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Sylvia Manika.